vamwe vagari vekuhopley vachichirongwa ichi chiri kushandura upenyu hwavo. Vechidiki vemunzvimbo yehopley pamwe nemadzimai echidiki ndivo vari kuvaka zvivakwa zvitsvaizvi vachibhadharwa mari. Mugari wemuhopley Muzvare Rumbidzai Gwanzura vanoti vanofara zvikuru sezvo pamusoro pekuwana basa pari zvino vakawana zvidzidzo zveplumbing izvo zvichavabetsera mukuwana raramo.
Project ndinofara kwazvikuru kuti yatibatsira takuwanawo chekuita. Hatichaswere tichifambawo maraini uyezve hatichaswere chekupfeka nechekudya. Ndakutogonawo kureya dreni, kuisawo mapaipi, kugadzirawo sistemu. Ndinoita plumbing. Ndinofara because izvezvi ndakutokwanisa kutoreyawo mapaipi, kucherawo dreni, kuisawo sistemu, mapani, kuita sei. Zvinhu zvakandibatsira zvikuru kwazvo.
Izvi zvatsigirwawo nakuda kwashe Josaka uyo atiwo pamusoro pemikana yemabasa hutano hwavo huchange hwachengetedzeka sezvo vanenge vava nekirinika munharaunda yavo.
Ini ndiri kufara nechirongwa chatakaonzerwa kuhope chekuti tichida kuvaka kiriniki yedu necenta yedu. Ichatibatsira kuti tichange takurapirwa padhuze tisingarapirwe kure. Plus takaonawo mabasa. Ini ndiri single lady handina murume and handina anondibatsira mukurarama kwangu. But ndakazoonawo basa ndakuitawo zvekuvaka zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzekurwisa HIV muUNFPA amai Deg Mahanish vanoti vechidiki vazhinji kunzvimbo dzakadai sehopley vanga vasisina tarisiro yeupenyu sezvo kusina mabasa. Amai Hanish vanoti vakaona zvichibatsira kuti pamusoro pekupa vagari vehopley kirinika neyouth center vavapewo mikana yekushanda sezvo munyika mabasa asiri kuwanikwa.
By linking the infrastructure with the approach that goes beyond
takabatanidza kuvakwa kwechipatara nekuwanisa vagari chouviri pamwe nekuti vadzidziswe mabasa emaoko kuti vave neramangwana rakajeka. Vechidiki vazhinji vanga vasisina tariro kana kuziva zvekuita. Havana mabasa kana zvekuita muupenyu. Vamwe vanokwanisa kukunda asi vamwewo vanoda rubatsiro kuti vabude muurombo. Zvinova zvakatisunda seUNFPA kuti tibatsire muhopley muno.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reInternational Labour Organization vaOut of Us chinomwe vanoti ILO inobatsira muzvirongwa zvinosimidzira misha inogara veruzhinji.
ILO tinopinda muzvirongwa zvakadai kuti tikwanise kuvandudza upenyu hwemacommunity. Zvikuru sei macommunities ane chidiki vakawanda kana madzimai vanenge vasina mabasa.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuwana rubatsiro kumasangano akazvimiririra kuri kurerutsa mitoro yekanzuru. Dr. Chonzi vanotiwo vafadzwa zvikuru kuti pamusoro pekirinika iri kuvakwa iyi pachange paine nzvimbo yekuti vechidiki vadzidzirewo mabasa emaoko pamwe neimba yekuverengera.
Sezvakaita hopley inei nzvimbo ichine zvakawanda zvinhu vanotengeswa fodya kunoitwa zvakawanda vanhu. Tinoda kubvisa vana muzvinhu zvinenge zvinozovanetsa kumberi. Saka tiri kuti kana vachinge vabva kuzvikoro vanowana zvekuita. Payouth center ipapo panenge paine library, panenge paine computer room, panenge paine zvekudzidzira zvekusona nezvekubika. Vamwe vacho kana vakutobika vanenge vakuuyawo muchipatara vachipa varwere vachivabika vachivatengesa. Saka munhu wese anenge aine chekuita uyezve anenge achikwanisa kuwanawo chekurarama nacho.
Vanhu vakazvigarisa kunzvimbo yehopley panguva dzehondo yeminda asi ruzhinji rwevanhu rwakazopinda muhopley mushure mekupasirwa dzimba nehurumende pasi pechirongwa cheoperation murambatsvina. Nzvimbo yaina zvipatara, migwagwa uye nemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.